idiote. Awibani mama kato. I see you chance of a photo. Onwari. Yalla struggle, struggle. Bawo je mataka no mama taka. Macha mizika futhi bere ku second is not ndaka fika.
Che mama.
Bani bona ndine kure kuzi jiko pumbura. Bawo je mataka bete kando va pumbura. Ndora va kutira ne kuti bere ku kura. Vazona minute ninge tapa pumbura panika hobe. Va tumbura, bawo je mataka bete nino va pumbura. E one day ga vacha zvitaura kuti sauro akanga chipisa kunge mbaura. Pandanzi mukanda. Vazi bona kuti kumbiri kanda kena. Chiva afunza mangoma ndino ma Andre mushana ndoma kona ndimbodona chiba baba baba lekuti kaulinge matuna mtuna kuva yere bakani chiva tuna kone chiba baba bari dzime soundi takazvitaura ndichiri underground ndati kaulinge matuna mtuna kuva yere bakani chiva tuna kone chiba baba bari dzime soundi kubvira kare ini kana ndichiri underground nekuti pamwe taienda ku elo kuti kaundisina bilo bauti andidamene mamelo ndaimbowirira nanana give bello madimba Ego va kombare vadze vanyarare nekuta vafare asika chimdara handi sare handi hauze kuti mangoma pananga ndikorene nekuti nenge ndichingena alaute mangoma ndinotodai abaute kuti kaza vanodai chibaba baba ndopika kana ndikana tanga kushaura baite kuti chibaba baba makaura nekuti chiri kupisa kuti konge mbaura saka mozvitaura temono vatoni nekuti ringe matuna mtuna nguva yareba kani chivachuna chibaba baba Parisi me soundi kubvira kare kandi jiri underground ndati ani matuna mtuna kuba chibaba baba ndaigara chivautsa chimbondarotsa ndiri kuretsa baudze vese ndovametsa kana ndikanapinda muhondo ndinonotyora bondo baudze kuti mashoko asi ebondo kana ndikanoshaura iwe chimboterera usade kundidherera mashoko vacho vane udzamu baudze mangoma nenge dzamu ende kuti kana uchida fight ngatimbohumbirana mazamu chimwana chiripo chibaba chiripo chimama chiripo ende vese varipo hatisi pafight kana kuti pa kaiti saka atisi raiti vaudze tere laiti ndenge matuna mtuna nguva yareba kani chivachuna chibaba baba baba raiti esaundi kubvira kare ndichirika underground saka critical vaudze chibama chiri typical international alphabetical original chibaba all right mara ni on television
critical babe